purezidendi vanga vachidyara miti nokuti vakati vovanoda kuti mwedzi uno wadhisemba uve mwedzi wekurangarira kuti pasi redu rino rinoda kuchengetedzwa tichidyara miti tichichengetedza environment yedu saka vatiwo kuti vanhu vazive ndichatanga nekuita izvozvo kumaharondera ndozvavanga vavinga kuno tazoona mapurisa atinofungidzira kuti masoja achisvika nemha nefuti vakatanga kuchipfuura vanhu
saka pane vapfuurwa here nekuti ndiri kunzwa muri kuti vatanga kupfuura
vane mapurisa anga achishandisa anonzi malive bullets aya vozoshandisa anonzi marabber bullets vapedza kudaro voshandisa matiga so they were shooting three different types of arms zvarohwa nemabara ari live akavatokoka nekuti panenge panga paine mupurisa wananga aine live amisha
saka mapurisa anga achiridzira kuvanhu here kana kuti varidzira mudenga kuti vanhu vaparadze
varidzira kuvanhu chaivo nokuti kana zvichava nemumwe unochengetedza vachamisa roti bara chairo rapfuura nepakati penze yake richino tinoenda mberi richipfuura chiendako ndo pavabva vatora action yekupedzeva mukuru
saka vanhu vangaungana vanga vakawanda zvakadii
aiwa vanhu vanga pari patemika saka vanhu vanga vakati vandei vamwe vachifamba nenyayo dzavo vamwe vauyawo kuzovanga vachiitwa napuresident
tinoona kuti mutemo wemopa wakapasiswa uyu unoti pese panoungana vanhu munofanira kudzivisa mapurisa manga maitawo here danho iro rekudzivisa mapurisa kuti
musina kuungana vanhu mutemo unoti pese paitwa musangano unounganidza vanhu zvino hapana anga aunganidza vanhu pano panga pasina musangano papa achidyarwa miti saka izvozvo hazvirambidzwe nemutemo zviri pamutemo chaizvo mapurisa acho chero mukataura navo tataura navo isu vakati aiwa hapana mutemo wachikorwa vatiwo zvanzi tisakubvumidzei kuti mudyare miti chete so kutoti patatosvika isu tanetsana navo vachiona chitishu pepa changu chiri pawindoscreen vakatanga kuti mune chiyuku mune masidzi emiti hero tikataiwa matishu madzishe
saka vachamisa vazokwanisa here kudyara muti
purezidendi chamisa vanga vatodyara miti uye vaendera mberi neprogiramu dzavo havarambidze nemapurisa kana kuchiyikirwa